Premier Soccer League inoti mamiriro akaita zvematongerwo enyika haasi kukanganisa mitambo yenhabvu iyo inoti iri kuenderera mberi semarongero avanga vakaita. Izvi zviri kureva kuti mutambo wanga wakamirirwa neveruzhinji pakati peFC Platinum Nengezi Platinum Stars uchange uriko munhandare Mandava Stadium nemugovera. Apo zvichaonekwa kuti Ngezi Platinum ichirimo here muhondo yekurwira mukombe uyu. Kwatsara mitambo miviri, FC Platinum ndiyo iri pamusoro-soro pemakundano aya nemapoints makumi matanhatu nematanhatu, mapoints maviri pamusoro peDynamos neNgezi, zvichireva izvo kuti madamburo akarohwa kumandava pavo pekutora mukombe uyu papera. Madamburo akarasa mapoints maviri apo vakaita mangange 2-2 neChicken Inn nechitatu. Musi uyo FC Platinum yakaenda pamusoro nekudambura Chorocho Pirates 1-0 zvekuti mumwe muteveri wenhabvu vachatenda makazhu vanoti vachitarisa matambiro akaita kugona kunenge kudada neCholocho FC Platinum inorova Ngezi.
Ndaona FC Platinum yahwina hozi ndakaona matambiro yakaita pacholocho ndabva ndakutongodziona kuti FC Platinum iri kutotora.
Pamakore maviri apfuura FC Platinum yanga ichingopedza iri pachinhano chechipiri, asi iko zvino zviri kuratidza kuti gore rino ringangove ravo semaonero emurayiridzi wavo Norman Mapeza.
Kana mwaka une zvavo kana pakurima chaiko pane rimwe gore rotanhu vanokohwa rimwe gore havakohwi, saka ndinodaira kuti gore rinotirangwa zvakanaka kune pamwe tichitarisa kuona gohwa rakanaka.
Asi FC Platinum neNgezi dzikaita mangange kana kuti Ngezi ikakunda zvinopa Dynamos mukana wekuenda pamusoro petafura ndokunge Dimbare yarova Bantu Rovers sezviri kutarisirwa Mbabha Field Stadium nemugovera zvekare. Asi Chicken Inn iyo ine chapungu mangwana ine mutoro wakaoma pakutora mukombe uyu sezvo ichifanira kukunda mumitambo yavo miviri yasara kusanganisira uyo uri muLuveve Stadium nechikwata cheAir Force of Zimbabwe ichi mangwana. Panguva imwe cheteyo chikwata chemauto cheZimbabwe National Army cheBlack Rhinos chiri pamusha muMorris Depot umo chiri kusangana neZPC Kariba nesondo. Pari zvino mauto aya ane mapoints makumi mana nerimwe chete, asi murayiridzi wechikwata ichi Stanford Sticks Mutizwa anoti chinangwa chavo ndechekudarika mapoints makumi mana nematatu kuti varambe vari muPremier Soccer League.
Tirikutiza kuti tisabude zvaigara zvakangoitika makore ese, asi tinoda kuti tikakwanisa kuti takolekta mapoints anopfuura akaita Rhinos kuti ibude makore apfuura anova 43 makumi mana nematatu emapoints. Saka tikapfuura ipapo toziva kuti taita kutarisira zvimwe zvepamberi.
Pazvikwata zviri pasi mutambo mukukutu uri kuColliery uko Hwange inofarira kukunda Harare City kuti ikwire muhurongwa hwezvikwata gumi nezvisere izvi. Chipangano chiri pachinzvimbo chegumi nenhanhatu, asi kukunda kwavo kunovasiya vari pakanaka vakamirira mutambo wavo wekugumisira neZPC Kariba svondo rinouya. Asi kurohwa kweHarare City kunosiya chikwata ichi chatarisana nekumirira nyika vari muDivision 1 gore rinouya mushure mekutora mukombe wechibuku Super Cup svondo rapera. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Yada vs Highlanders, Haumine vs Shabani, Triangle vs Cholocho, Caps United vs Blower City. Totarisa makundano eEnglish Premier League. Mutambo mukuru makundano aya ndeuyo wezvikwata zvemuLondon, Arsenal neTottenham Hotspurs uyo uri kutambwa panguva dzekudya kwemasikati nemugovera. Mutambo uyu uri mu Emirates Stadium umo munoshandiswa ne Arsenal. City titarisa matambiro ari kuita zvikwata zviviri izvi zviri kuratidza izvo kuti Spurs ingangokunda Tottenham iri pachinhano chechitatu nemapoints makumi maviri nematatu, mapoints masere pasi peManchester City iyo iri kutungamira, iyo iri kutarisirwa kutora mapoints ese apo iri kushanya kuKing Power Stadium kunobandana neLeicester. Manchester United iyo iri pachinhano chechipiri iri kusangana neNewcastle muOld Trafford mangwana. Mimwe mitambo yakamira seizvi: Bournemouth versus Huddersfield, West Brom versus Chelsea, Liverpool versus Southampton, Burnley versus Swansea, Crystal Palace versus Everton, Brighton versus Stoke City. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.